Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 29 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko kekutanga muZimbabwe muno kuti nyaya dzokuti jeti remaelection dzinotaurwa pari parani. Tichitarisa zvakataurwa zvacho, vamwe vaiti zuva racho richaziviswa nhasi, hapana chokwadi chaicho chokuti zvii zvichanyatsoitika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasati vatara zuva resarudzo sezvavaimbenge vavimbisa, asi vamwe vanopikisa vakaita savaDouglas Monzura veMDC vanoti nyika ina kugadzirira kuita sarudzo pari zvino. Hofisi yamudzviti mukuru wehurumende kana kuti Registrar General yobata vashandi senhapwa sezvo vasiri kubhadharwa mari dzavo.
Chaini yekuti management vanenge vachiungana vachirangarira hama dzavo Shamwari nevanhu vese vakafa muhondo dzakasiyana siyana.
America yorangarira magamba ayo ehondo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vachitarisirwa kuzivisa nezvezuva resarudzo sezvavakavimbisa kubhinda nemusi wemugovera. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kuti tinzwe kuti sei vaMnangagwa vange vasati vazivisa nezvezuva iri. Asi kunyangwe vaMnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kutaura nezvezuva iri, vamwe vanopikisa vari kuti vakaita izvi vanenge vakurumidza kumedza kutsenga vachada sezvo gwaro revavhoti rakaita mamvemve, vamwe vachaya mazita avo, uye vanopikisa vamwe vari kutiwo ZEC iri kuramba kuvapa gwaro iri sezvinotarisirwa pamutemo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vamwe vati havana kuona mazita avo vanosanganisira vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reTCCC vaWashimi Ncube uye mubati wehomwe mubato iri vaDavid Coulthard. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kana mukuru anoona nezvesarudzo mukomishen iyi vaUtoile Sligwana kuti tinzwe nezve pamire komishen yavo pane vari kuti havasi kuona mazita avo, asi vaviri ava vanzi vange vari musangano. VaMnangagwa vari kuvimbisa havo kuti vachaita sarudzo dzakachena. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora.
Chekutanga ndechekuti ndiko kekutanga muZimbabwe muno kuti nyaya dzokuti jeti remaelection dzinotaurwa pari parani. Tichitarisa zvakataurwa zvacho, vamwe vaiti zuva racho richaziviswa nhasi, hapana chokwadi chaicho chekuti zvii zvichanyatsoitika. Uye zvekuti purezidendi wenyika angaita here zvokuti anotaura parari kuti achazopa jeti remaelection, hazvisati zvamboitika munyika muno.
Ko zvamakakwidza kumatare?
Kune challenge iriko kucourt, kuhigh court, yekuti delimitation yakaitwa ichashandiswa kuita sarudzo dzeZimbabwe haizi pamutemo. Chekutanga haitaridze kuti uwande hwevanhu vemuZimbabwe hwakamira sei. Hakuna anoziva kuti kunyanga kune vanhu vangani, kumatebheleni kune vanhu vangani. Saka migano kuti ingatarwa sei pasina ruzivo irworo zvinonetsa. Uyezve matakaratidza kukudare kuti out of 210 constituencies 119 dzakaitwa zvisizvo. Saka kana vachinge vachizoita zvavo zvekuti maelections aitwe, zvaakureva kuti taakuita maelections tisingateedzeri mutemo. Zvaakureva kuti taakuita maelections zvakare pasina mutemo unowandudza sarudzo.
Sei muchidaro?
Pari zvino ku parliament kune mutemo uri kunzi electoral amendment bill uri kuda kuti ugadzirise urerutse maitirwe esarudzo. Mutemo uyu hausati wapasa, mangwana unenge usati wapasa. Vamunangagwa nezvano PF yavo vakaenderera mberi nekupa zuva remaelections. Zvinoreva kuti hakusisina mutemo wesarudzo uchachinja. Zvinoreva kuti taakuenda kusarudzo nemutemo wa 2018, zvinova zvisiri pamutemo muZimbabwe muno. Tiri kuti kune vana veZimbabwe, isu hatikuda kumisa sarudzo. Asi tuda kuti paitwe sarudzo dzakachena, sarudzo dzakanakira munhu wese weZimbabwe, sarudzo dzisina chitsotsi. Apa pakadaidzirwa maelections anenge ari maelections ane chitsotsi mukati.
Asi mune chivimbo chekuti munobudirira kumatarere vamonzora?
Nyaya iyi ikasatongwa zviya zvefeja feja, ikasatongwa zviya zvekutyisidzira majaji zvatakaona zvichiitika, ikasatongwa zviya zvokuti vanhu vanoda kuita corruption panyaya dzekoti, hakuna chinomisa nyaya iyi nekuti inyaya iri pachena. Isu semagweta, isu sevanhu vakadzidzira mutemo uyu, sevanhu vakatounyora zvakare, tinonyatsoona tega kuti nyaya iyi iri pachena. Kana mutemo uchiti munoita delimitation matarisa maresults esensus, kana census yacho isipo but maresults acho asipo, delimitation haingava pamutemo. Kana mutemo wenyika uchiti maconstituent anofanira kusasiyana ne more than 20%, koita anosiyana ne 30%, 28%, 60%, zvinoreva kuti nyaya iri pachena. Saka kana pasina kubiridzira kana kutyidzira majaji, nyaya iyi iri pachena zvikuru.
Asi kavamonzoro vamwe vanopikisana nepfungwa dzenyu vanoti aiwa vamonzoro vari kudaro nekuti vari kushanda pada nechimwe chikwata chezanu PF chisiri kuda kuti sarudzo dziitwe.
Handisati ndamboshanda nezanu PF. Ini handisi kuda kuti tiwe nechekuita nezanu PF. Ndiri kuti tiri kuda sarudzo dzakachena. Kangani muZimbabwe muno muchiitwa sarudzo dzisina kuchena, dzakambohwinwa neopposition party ipi? Tiri kungoti isusu ngazvigadziriswe zvakanaka toenda kuelection mangwana. Isu seMDC hatisi kumbotya election.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Taidzawo kubata mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa, kana mukuru mubasa rezvekubudiswa kwemashoko vaTafadzwa Mugwadi, nevanokokera bato iri mudare reparamende vapupuraito Garepi. Asi vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo vatogarepi vachiti vanga vari musangano. Mabhara nemukuru wenyika kana kuti Registrar General vaHenry Machiri vaudza dare reparamende nhasi kuti chirongwa chekuenda pedyo nedzimba dzevanhu vachivatoresa magwaro ekuzvarwa nezvitupa, icho chakaparurwa mwedzi wapera, chiri kufamba zvakanaka kunyange hazvo vashandi vari kunyunyuta kuti havana kubhadharwa mari dzavakashandira gore rapera pane chimwe chirongwa chakadai. Godwin Mangojka anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maerano nemafambiro ari kuita chirongwa ichi kukomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenyika, vaMachiri vati chirongwa ichi chiri kuitirwa kupa mukana vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vasina kana kuti vakarasa zvitupa.
We also believe that there are people out there like Machiri who might have already been a registered voter but I have misplaced or lost my ID.
Tinoziva kuti kune vamwe vanhu vakatonyoresa kuvhota asi vanogona kunge vakarasa zvitupa, saka tinofanira kuvapa zvitupa kuti vakwanise kunovhota.
Vati vaida kutanga chirongwa ichi muna kubvumbi, asi izvi hazvina kuitika nekuti vakadonoka kupihwa mari nebazi rezvemari. Vachiwo kunyange chirongwa ichi chiri kupamba zvakanaka, vashandi mubazi ravo havana mufaro nekuti havasati vapihwa mari dzavakashandira pamobile registration blitz yakaitwa gore rapera.
The officers who are in the field today, they are also disgruntled because they were not paid for last year.
Vashandi havasi kufara nekuti havasati vapihwa mari dzavo dzegore rapera.
Vati kunyange vashandi vakabhadharwa mari iyoyo pari zvino, mari iyi haichina simba sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo reZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheCivil Registry Department ichi chakakosha zvikuru munyaya dzesarudzo.
Inobatsira avo vakakwanisa kuanswa polo yacho kunotsvaka zvupa kubva kutanga Mei kusvika pachaitwa presidential proclamation. Sekuziva kwedu kana paitwa proclamation election day zuva resarudzo na president, tasvo inenge yakutovharwa zuva maviri pakura the proclamation iyoyo, kureva kuti avo vaakuzoregister mazuva maviri apfuura paitwa proclamation vakuregisterawo kuvhota, asi havachakwanisa kunge vachivhota musarudzo dziri kutevera idzo.
Vaendera mberi vachiti chirongwa ichi chakakoshawo kune vaya vakarasa zvitupa zvavo.
Kuti vakarasa zvitupa vari muvoters roll kare havakwanise kunovhota kana vasina zvitupa izvozvo, saka mukana iwoyo wakavhurwa kusvika musi wa31 July unovabatsira kuti vakwanise kungova nezvitupa kana kuti vangova nemapassports.
Machiri vati pane zvikwata zana nemakumi masere nezvinomwe zviri kutenderera nyika yese kupa vanhu magwaro aya pachena. Vati kusvika pari zvino vapa magwaro ekuzvarwa anodarika shuru zana kana kuti 103,992 zvitupa, vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 96,491 uye magwaro evafi kana kuti madeath certificate anodarika zviuru zviviri kana kuti 2,762. Vanhu zviuru mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 450,000 vakatora zvitupa pakaitwa mobile registration blitz kwemwedzi mitanhatu gore rapera. Chakadai munyori mubazi rezvemukati menyika vaGerald Gwinji vadzidzisa kuti mapurisa ari kugadzirira sarudzo uye vave kutoronga kuti vachashandisa sei zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kubva kuRussia pakuchengetedza runyararo.
There are indications that we will be getting some peace law and order.
Hongu tichapiwa zvikopokopo zvekuti tikwanise kuchengetedza runyararo uye tichiri kuronga kuti tichashandiswa sei.
Vatiwo kunyange hazvo Public Service Commission yakapa Zimbabwe Republic Police mvumo yekupidza mapurisa mazana mashanu basa. ZRP inoda mamwe mapurisa zviuru zvitatu kuti ikwanise kuchengetedza runyararo panguva yesarudzo. ZRP ine mapurisa anosvika zviuru makumi mana nezvishanu. Sachigaro vekomiti yezvekudzivirirwa kwenyika vari nhengo yezanu PF retired Brigadier General Levi Maishome vanomirira umudzimwani vati vaGwinji nebazi ravo vanofanira kuona zvavangaita kuti ZRP iwane mari yekuita basa rayo, vachiti mhosva dzawanda munyika uye munzvimbo yavo munopondwa vanhu vatanhatu kana kudarika pasvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vatungamira urongwa wenyika yavo wekurangarira zuva remagamba kana kuti Memorial Day. VaBiden vaisa maruva pane imwe nzvimbo inovigwa magamba muWashington DC yeArlington National Cemetery. Vatenda vakazvipira kurwira nekufira nyika yavo. Vange vaine mudzimai wavo amai Jill Biden uye mutedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo vaDouglas Emhoff. Nhasi ndeke chizana nemakumi mashanu nemashanu zuva iri richicherechedzwa muAmerica. Pazuva ranhasi vakarwa muhondo dzeAmerica nedzimwe nyika dzakaita seWorld War I, World War II, Iraq wo nedzimwe vanoremekedzwa vachitirwa mabiko. Vakafa vanorangarirwa nekuisirwa maruva pamarinda avo senzira yekucherechedza nekuremekedza mabasa avakabata. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuFort Wayne kuIndiana, muzvare Barbara Ngwenya, avo vanoshanda nevarwe hondo pasi pesangano reState of Indiana, vanoti dambudziko guru riri kusangana nevanenge vadzoka kuhondo ndevekukanganiswa pfungwa, uye vanoti vazhinji vavo vanozogumisira vazviuraya. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Ngwenya nezvenyaya iyi.
Memorial Day kuno nekugara kwataita kunoku tinonzwisisa kuti federal holiday yekurangarira magamba avo akafa muhondo dzakasiyana siyana, kungava hondo yekuVietnam, hondo yekuAfghanistan dzakasiyana siyana. Saka time yekuti maAmericans vanenge vachiungana vachirangarira hama dzavo, shamwari nevanhu vese vakafa muhondo dzakasiyana siyana.
Pane mabiko anenge achiitwa here mumaguta akasiyana siyana sekwamuri ikoko?
Kuno kuFort Wayne vanoita mabiko avo avanoita. Tine cemetery yatinayo yakavigwa magamba akanyanya. Saka nguva dzose unoona vanoenda vachiita mabiko ekunota vachiita kupfuura futi mudenga vachirangarira magamba avo, vachiisa zvemureza yenyika ino pamakuva emagamba ose iwaya. Dzimwe nguva vanoitawo nguva yekuti vanoungana vachidya vachitaura nyaya dzenyaya dzemagamba avo nekurangarira zvinhu zvose zvinenge zvakaitwa kuti vanhu vakapira upenyu hwavo kuhondo dzinenge dzakaitika pakati peAmerica nedzimwe nyika zvakadaro.
Munomboshanda here nemagamba aya?
Hongu, tinoshanda nemagamba. Vazhinji vakakwanisa kudzoka vasina kuwanikwa netsaona yerufu vekuno nevakasiyana siyana, nokuti basa rangu ndiri kuno kuIndiana kuFort Wayne. Ndinotungamirira yatinoti lifeline yedu 988 ndichiunganidza vanhu vanobva kunharaunda akasiyana siyana vachivedzera ivo atinoti maveterans ekuno muIndiana. Saka zvatichiita mubasa iroro ndeyekubatsira kuti vanhu vanobva kuhondo vanenge vaona zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka tanga tichiona kuti vanhu vakaita semaveterans vari kufa nekuzviuraya, tingati muchirungu suicide. Saka nekudaro isu state da kutaya kuti vazvidzivirire kunyaya dzesuicide.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Barbara Ngwenya, avanoshanda nevarwe hondo yerusununguko kana dzimwe hondo dzemuAmerica pasi pesangano reState of Indiana, vachibatsira vanenge vasangana nematambudziko kana kuti crisis response consultant, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuFort Wayne muIndiana muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chivimbo chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoita zveungochani kuUganda varikurudzira kubviswa kwemutemo mutsva uchangosainwa nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Taguta Museveni, avo uyo unoomesera zvakanyanya vanoita zveungochani ava. Mutemo uyu unotongera kugara mujeri kweupenyu hwose kana kuurayiwa kwevanoita zveungochani, uye ukandwa mujeri kwemakore makumi maviri kune vanokurudzira zveungochani. unonzi ndiyo mtemo wakaomesesa pasirose panyaya dzeku bata vanoita zveungochani. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti mutemo uyu unotyora bumbiro remitemo renyika iyi, uye sangano iri rinovimba kuti Matare achatonga kuti mutemo uyu haufanire kunge uchitevedzerwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzedare reparamende muAmerica dziri kunyatsotarisisa zvakadzama zvakabvumiranwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy panyaya yekuti hurumende itenderwe kukwereta mari kuti ibhadhare zvinhu zviri mubudget kana kuti debt ceiling. Muchibvumirano ichi pane nyaya yekuti hurumende isatore zvimwe zvikwereti kusvika muna 2025. Pari kudawo kunzi pasapinzwe mabasa vekubazi rinoona nezvemitero vakawanda kana kuti Internal Revenue Services, uye kubvisa mari inosvika mabhiriyoni makumi matatu kana kuti 30 billion yekurwisa COVID mubudget. Munyaya dzezveutano, mwedzi uno wachivabvu mwedzi wakanangana nekucherechedza utano hwemadzimai kana kuti Women's Health Month. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti madzimai nekuda kwekusarurwa anosangana nematambudziko makukutu munyaya dzezveutano, uye kushanda kwavanoita kunopa kuti dzimwe nguva vatadze kuenda kunovhenekwa navana chiremba sezvinotarisirwa gore roga roga. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveutano, amai muchamuka muri vanoti mwedzi wachivabvu wakakosha zvikuru kumadzimai sezvo uchivayeudzidza nezvakanakira utano hwavo.
Kuongororwa utano zvinobatsira kudzivirira zvirwere, uye zvinobetsera kuti kana pakaonekwa kuti pane chiripo dambudziko iroro rinokwanisa rokurumidza kugadziriswa. Saka zvinongokurudzirwa kuti madzimai aende kunoongororwa kenza yemumazamu, oongororwa kenza yemuzvibereko.
Mumwedzi uno madzimai anokurudzirwa kupota achigwinyisa muviri yavo, kubayiwa nhomba, kudya zvinovaka muviri, uye kuvhenekwa zvirwere zvakaita sezvegomarara, zvemoyo, zvekukanganwa nezvimwewo. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti madzimai awane zvikwanisiro zvinovapa utano hwakanaka.
Madzimai vanofanira kuti vave kamwa kana vasingade kuita mwana, voona macontraceptive kana vakaita nhumbu, vachirwara zvinhu zvakaita sana diabetes, vaonewo kubviswa kudisaida kuti nhumbu iyi ingandiuraye igwipwe. Vaonewo kutestwa zvemakansa. Masevhisesi akadaro anovapa upenyu riraiti.
Asi vati madzimai munyika aone kukoshera kwomwedzi uno weutano hwavo sezvo kodzero yeutano iyi isiri kuzadzikiswa nekuda kwematambudziko ari munyika.
Hurumende uchirarama uchistruggla every day kutsvaga mishonga, kuchengeta mhuri, hapana health yemukadzi muna mei.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuGlenview, Joyli Nyachuru, ati kunyange dzimwe nguva madzimai achivhenekwa pachena, dzimwe nguva hazvina zvazvinobatsira nekuti vanozotadza kuwana mishonga.
Dzimweni dzenguva mikana yekuti vaongororwe kuti vanazvo zvirwere izvi inogona kuwanikwa pachena, asi kana achinge azobatwa ine chirwere ichi paanoudzwa kuti mabawanikwa mini cervical cancer, mawanikwa mini breast cancer, zvikwanisiro zvekuti achinge achirapika hazvichawanika nekuda kwekuti mitengo yazvo yave kudhura.
Mumwe mugari weMarare, amai Chipo Chingozhoro, vatiwo shuviro yavo ndeyekuti hurumende ipindire kunyanya kuzvirwere zvinobata madzimai kuti vawanikwe vachibatsirikana panyaya dzezveutano.
Tiri kukumbirawo kuti dai hurumende yapindirawo mukati mezvirwere zvinowanikwa nevanhukadzi zvana breast cancer, cervical cancer nevakadzi vari positive, kuti dai miririrawo vanhu vakaita saivavo vava pa zvipatara zvinosvikirika.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanokurudzira madzimai kuti aende kuzvipatara vachiti rubatsiro rwose rwavangada runowanikwa kuzvipatara. Kucherechedzwa kwekukosha kweutano hwemadzimai kunotanga musi wa8 Chivabvu, rinova zuva rekupembedza mabasa anoitwa naana mai kana kuti Mother's Day, kusvika pakupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munawo dzemitambo, masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa anoti reAfrican Diaspora Workers Network kana kuti AWN nerinokurudzira runyararo kana kuti Peace Eco Village akaparura urongwa hwekubatsira madzimai ekuZimbabwe akadzingwa pavainge vapotera muJohannesburg nesangano reOperation Dudula gore rapera. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana matatu zvanga zvichigara paMusidi House, chivakwa chiri muguta reJohannesburg muSouth Africa, zvakasara zvisina pekugara zvichitevera kubviswa kwazvakaitwa nechisimba nechikwata cheOperation Dudula. Sangano iri rinoti vatema vose vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kwavakabva. Mugwedza kubatsira vamwe vainge vadzingwa ava, masangano anoti reAfrican Diaspora Workers Network kana kuti ADWIN nereuma Gats Peace Eco Village akaunganidza madzimai anobva kuZimbabwe ndokumba chikwata chinonzi Avengers Netball Club kuti vawane zvingavapa chouviri. Sadzigaro wesangano reADWIN iro rinorwira zvekodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa, Dr. Janet Munakamwe, vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti vakaumpa chikwata ichi kuti chikwikwidze murigi yedunhu reGauteng.
Pari zvino tinoshanda nemadzimai vanokwanisa kusvika makumi maviri vari muJohannesburg, mukuvhal nemukati meJohannesburg vaka vasina pakanyatsotsarukana pekugara. Iye vasina mabasa.
Vati urongwa uhu hunopa madzimai aya mukana wekuti vauye mari ingasvika zviuru zvina kana zvishanu zvemaranzi pamwedzi semubhadharo wekutambira murigi iyi.
Vazhinji vavanga vachingowana mabasa nekupemha pamastreets, saka takaona zvakakodzera kuti tivatsvagirewo dzimwe nzira dzekuti vange vachitsvaga nadzo mari. Programu yedu inosanganisira netball kuti pane vane chipo vanokwanisa kuzowanikwawo rine rimwe zuva vava kutambirawo mamwe matimu. Pari zvino vamwe vavo vari kuvhawo vanotungamirwa naQueen Norris Chikukwa vakutotamba muleague yedistrict yavo, saka tokutarisira tichawana vakati wandei vanokwanisa kupinda muleague imomo.
Kunze kwekuzviwanira mari, amai Munakamwe vaenderera mberi vachiti urongwa uhu unobatsira madzimai kuti asanodoro kana kutora zvinodhaka.
Tinobatsirawo zvakare kuti vanhu vasarambe vachingotenderera pasina zvavari kuita uye kumwa hwahwa hwakawandisa kana kutora zvinodhaka, asi kuti panguva yekuti vanopinda paground vanokanganwa one night part of rehabilitation as well.
Dr. Munakamwe vaenderera mberi vachiti kune chimwe chikwata chemadzimai zana chiri kushanda nesangano romupaka Peace Eco Village mune zvekurima kuti vararamise mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, amai Sera Mota, vabvuma kuti vari kushanda nemadzimai anobva kuZimbabwe kuti vawane chouviri. Vati ruzhinji rwemadzimai aya rwanga rwararama nekupemha, kudya mumabhini kana kuita zvechipfambi.
There are about 100 Zimbabwean women that are and children that are supported by Impagati.
Madzimai anobva kuZimbabwe atiri kushanda nawo kuburikidza nebasa redu iri rekubatsira vanotambura. Takaona kuti mamwe madzimai angawoita zvokutengesa bonde kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Nekudaro tiri kurima miriwo nezvimwe zvakasiyana senzira yekuti vamadzimai aya awanewo kushambira mhuri dzavo nenzira dzakatwasanuka kwete dzekutengesa bonde dzavanga vakupindana nadzo.
Murairi chechikwata chemadzimai ichi mzvare no rest kukwava noti kutamba kwavo muri gemudunhu kwaunza kuyanana pakati pavakapotera nevamwe vemusouth Africa.
Timu yeNetball tiri kuedza kuti tivake hushamwari nemasouth Africans, tichiedza kuti pfungwa dziye dzehuzanophobia dzisapinde vaone kuti tiri vanhu vamwe chete uye tivake hushamwari.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri musouth Africa